vamandwa nzira avo vanga vashedzwa nekomitii kuti vatsanangure kuti sehurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvetelecel vati hurumende yakagona zvikuru kutenga kambani iyi. Vatiwo chinangwa chehurumende hachisi chekuchengeta kambani yetelecel iyi. Vamandwa nzira vati hurumende iri kuda kutora kambani iyi yese zvayo kuti vaisuke madhaka ainawo vozoitengesa kana yakunyatsoita mari kuti iwanise vana vezimbabwe pundutso sezvo yanga iri kuwanisa vekunze mari chete pasina zvaiwanikwa nenyika.
Hurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% yekambani yenhare inonzi Telecel. Takaitenga nemari inoita iyo mamiriyoni makumi mana. Takaita kuburikidza nekuti tanga taona kuti vanga vari muvekunze vakabata 60% iyi vanga vari kuda kuitengesa uye vaida kutengesera vamwe vekunze. Asi pavaida kuitengesa takaonawo zvakare kuti vanga vasina kubhadhara residence ravo kuportras mari inosvika iyo more than 110-115 million. Tikati koimi mogotengesa kambani iri kutadza kubhadhara zvikwereti muno toita sei? Chekutanga chandandanzi ndiite nehurumende chaachiri chekuvhara kambani totora raisensi zviri pamutemo. Asi ndakazoti kuvakuru vangu tikadaro tinoita kanda vanhu vakawanda mumastriti vanga vachiwana mabasa uyewo kune vamwe vanga vachisupplya zvinhu kuna anatelecel vanoshaya mabasa. Tadii kuti sehurumende tichitora toigadzirisa tozoitengesa.
Vamandwa nzira vati kunyange hurumende ichizivikanwa nekutadza kumutsa makambani ari pasi payo vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzione mutsauko kuti pave nehurumende itsva nekudaro haifanirwi kupomerwa zvaikanganiswa nehurumende yava Mugabe.
There's something good about the government and things that are bad about the government.
Pane hurumende zvaisingagoni nezvainogona. Hurumende haisati yaratidza unyanzvi hwayo hwekufambisa mabhizimusi uye makambani mazhinji ehurumende akaondoka. Izvi zvinotaurwa nemutungamiriri wenyika. Asi ndofungawo hazvina kunaka kuti tipomere hurumende mhosva tichitarisa zvakaitika kare. Tinofanirwa kuvatonga nezviri kuitika iko zvino nezvavachaita mune ramangwana. Tine chivimbo chekuti hurumende inogona kubudirira mune zvemabhizimusi kana vakaisa vanhu vanogona kufambisa mabasa pamwe nekudzinga vese vanotadza kuita zvavanotarisirwa.
Asi imwe nhengo yekomiti iyi vajames Maridadi vanomirira tafara mabhuku muparamende vashora hurumende zvikuru nekutenga masheya muTelecel. Vamaridadi vati hurumende ine makambani akawanda asiri kuita mari kusanganisira kambani yenhare mbozha yeNetOne vakati Telecel ichazongoondomokawo semamwe makambani ehurumende.
Hurumende haisati yambogona kurana makambani. Hurumende ine muZimbabwe tine maparasatwas anopfuura 100. Hakuna parasatwa imwe chete iri kuita profit. Kuti hurumende ichienda inotora Telecel private company vofunga kuti vanokwanisa kuti vaise mari imomo vogoirana zvinoita itike profit. Ndopandiri kuti ipapapa hurumende ipapa haina kunyatsopafunga zvakanaka. Zvinoizwi hakuna munhu wemuZimbabwe asingazive kuti NetOne iri kutatarika. Minista vane ndonda mumba mavo voda kunotora imwe kambani yakazvimirira kuti vaiunze iite kuti ndonda iri mumba mavo. Ndopatiri kuti papa hazvikwanise kudaro kuti iwe une ndonda yausati wapedza kuti ufide kuti ikwanise kufamba ikwanise kuzviitira yega wakuda kunotorana nedzimwe ndonda.
Vamandwa nzira vati hurumende yakatenga zvikamu zvetelecel nemamiriyoni makumi mana emadhora. Vati hurumende haina wayakabatirira asi yakagona kuita bhizimusi nekutenga kwayakaita zvikamu zvetelecel. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.